Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakara manera anhasi oro musi wesvondo mbudzi 20 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Batore MDCT rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti isimbise dzidziso pamusoro pebiometric voter registration iyo ichashandiswa musarudzo dza 2018.
Susu tichakurudzira vanhu vedu sezvatiri kutoita izvozvi kuti munhu wese ane kodzero yokuvhota anova citizen yeZimbabwe ane makore 10 nemasere zvipfurikidza nganoregister. Saka hongu tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngavanoregister.
Rimwe sangano revashandi vehurumende reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti vashandi vose vehurumende vanofanirwa kuwaniswa nzvimbo dzekuvakira dzimba pasi pechirongwa chakaparwa nehurumende. Vagari vemubulawayo vofara nekuvhurwa kwemuzinda weNast America Space muguta ravo vachiti zvichabatsira zvikuru munyaya yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT riri kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iwedzere dzidziso pamusoro penzira itsva yekunyoresa kuvhota iyo inonzi biometric voter registration ichashandiswa musarudzo dza 2018. Mutauriri weMDCT vaobet gutu vanoti kunyanga hazvo ZEC iri kutaura pamusoro peurongwa uhu pano nepapo haisi kutaura zvine mutsindo zvekuti veruzhinji vangaziva pamusoro pazvo. Zeki yakazivisa mazuva mashoma adarika kuti ichatanga kunyoresa vanhu patsva gore rinouya ichishandisa biometric voter registration. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Sokuziva kwaunoita Jonga, veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakati ivo vachazenge vachitanga mugore ra2017 voter registration exercise patsva. Painongotangira isusu tichakurudzira vanhu vedu sezvatiri kutoita izvozvi kuti munhu wese ane kodzero yokuvhota anova citizen yeZimbabwe ane makore 10 nemasere zvipfurikidza nganoregister. Saka hongu tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngavanoregister.
Ko, dzidziso iri kuwanikwa here pamusoro penzira itsva yekuvhota iyi yebiometric voter registration?
Apo pane dambudziko Jonga, nokuti biometric voter registration muno muZimbabwe chinhu chitsva isati chamboitwa. Hongu isu vamwe vose vatungamiriri pane masangano watamboti tapindavo mameeting, maworkshop nemaconference tichitsanangurirwa neveZEC nedzimwe nyanzviwo kune mamwe maorganization vanoziva nezveBVR kana biometric voter registration, asi veruzhinji veZimbabwe havasi kutoziva kuti chinombonzi BVR chii. Isu tinokurudzira veZEC kuti ngavawedzere awareness campaign, nokuti pari zvino varingoita kunge kuruma vachipfuridzira. Varingoti tichaita biometric voters registration, asi havasati vabuda pazhe apo kuenda kumaruwa kufamba muno madhorobheni mumapurazi vachinatsotsanangurira vanhu kuti chinombonzi biometric voter registration chii.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vemubulawayo vanoti vari kufara zvikuru nekuvhurwa kwemuzinda weNast America Space muguta ravo nemusi wechitatu vachiti zvichabatsira zvikuru munyaya yedzidzo. pane mizinda gumi yakadai muAfrica yose. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vanoti vanhu vemuZimbabwe vanozivikanwa zvikuru nekukoshesa fundo uye vanotarisira kuti kuvhurwa kwemuzinda uyu kuchawedzera vadzidzi nevagari vemubulawayo mukana wekuwana ruzivo rwakasiyana-siyana kuburikidza nekushandisa internet. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Thomas avo vaitaura vachivhura zviri pamutemo muzinda weNast American Space muBulawayo nemuSwechitatu vakati muzinda weAmerica wakasarudza kubatana neNational University of Science and Technology pakuve nemuzinda uyu nekuda kwekuona kuti muBulawayo nemunharaunda mune zvikoro zvepamusoro zvakawanda zvinogona kubatsirika nekuve nemuzinda wakadai. Vakati vanotarisira kuti muzinda uyu uyo une imba yekuitira misangano kana kuti conference room, makombiuta pamwe neinternet uchabatsira vadzidzi pamwe nevamwe vanhuwo zvavo kunyanya vanoshanda nemasangano akazvimirira ega.
American space is exemplified the US commitment to a core tenet of democracy.
Muzinda weAmerican space mucherechedzo wekuzvipira kwakaita nyika yeAmerica mukuchengetedza imwe yekodzero dzakakosha zvikuru munyaya dzeutongi hwejekerero. Inove kodzero yekuti vanhu vawane ruzivo rwavanoda pasina zvinovavhiringidza. Mizinda yeAmerican space inopa vanhu mukana wekuti vadzidze zvinhu zvakasiyana-siyana pamusoro penyika yeAmerica, kusanganisira tsika nemagariro evanhu vayo, uye inopawo mukana kuvanhu wekuti vadzidze zvimwewo zvidzidzo zvakasiyana-siyana.
Mukuru mukuru wePublic Affairs Section vaDavid Maguire vakati muzinda weNast American Space ndemumwe wemizinda gumi chete iri muAfrica. Muzinda uyu uyo uri pamahofisi eNast Technopark muguta reBulawayo wakavakwa nemari inosvika mazana maviri nemakumi manomwe nemana ezviuru $274,000. Mumwe mudzidzi wepaNast Sharon Siziva uyo ari mugore rechitatu muzvidzidzo zvemarketing anoti NAST American Space ichabatsira vadzidzi vakaita saiye kuti vasasarire kumashure nezviri kuitika kunyika dzakabudirira seAmerica nedzimwe nyika pasi rose.
Isi tinotenda kuva neAmerican Space kwaBulawayo nokuti nzvimbo inoyi yakauya nezvinhu zvakawanda zvine technology futi zvichiripo nechokuti kana uchiuya panapa unogona kuona manewspaper zvokuti tinge tisina kuvharirwa kunze tinge tichitowana America yatounzwa kwaBulawayo. Plus panapa takutoitora seresearch center yedu nokuti pane zvinhu zvakawanda zvatinodzidza from zvemaentrepreneurship aripo ipapo. Plus futi zviripo ndezvokuti maprograms ose vanoita panapa vanoti mahara, kwako kungouya nenjere dzako chete. And then pane maprograms okuti ivo pachavo vanoshanda panapa vanoidentifya vanhu kuti uyu anenge ava netarenda rakadai, vosanganisa nezvero kuus and then vokutora vokuendesa. Unogona kuti aivei intern yeonly one semester uchidzidza ikoko zvese zvinge zvabhadharikwa navo. Saka ndofunga zvaunza kubudirira kuBulawayo.
Vabutolezwe Nyati vanove mumwe wevechidiki vachangobva kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vanoti vanoona muzinda uyu uchibatsira zvikuru vagari vemuBulawayo kunyanya vechidiki vachiri kutsvaga ruzivo mune zvakasiyana-siyana.
Ndiri Mandela Washington Fellow, ndaenda kuAmerica this year ndikagara ikoko for 6 weeks ndikasangana nevanhu vadiki vezera rangu vatinofanirwa kuti tishande tese tikolaborate tichiita maprojects anoempower vanhu vatinoshanda navo vatinoshandira kumacommunities. Kwanga kune dambudziko rekuti sometimes tinoshaya kuti communication facilities todziwana kupi. Saka apano pane internet access, free wifi, pane conferencing room, ndinouya ndizoita mavideo conference calls ndichitaura nevanhu vandasangana navo kuAmerica ikoko, even nemamwe mafellows ekuno kuBulawayo. Tane space yekuungana tichikurukura nenyaya dzinoempower vanhu vemacommunities edu.
Vakafa nobata chigaro chemukuru weNast Professor Samson Spanda vakatenda muzinda weAmerica nerubatsiro rwawakapa kuti muzinda weNast American Space uvepo. Vakati muzinda uyu uchabatsira kuti university yavo ikwanise kuita chinangwa chayo chekuve denhe reruzivo runobatsira kusimudzira nyika. Pabulawayo Public Library ndipo paimbove nemuzinda weAmerican Corner. Asi vemuzinda weAmerica vanoti vakaona zvakakodzera kuve nemuzinda mukuru panzvimbo yakakura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Rimwe sangano revashandi vehurumende reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti vashandi vose vehurumende vanofanirwa kuwaniswa mukana wekuwana nzvimbo dzekuvakira dzimba pasi pechirongwa chakaparwa nehurumende svondo rapera, kwete kutarisa nhengo dzemasangano anomirira vashandi chete. Mukuru wesangano iri Vobert Masaraure vanoti vanoona sekunge chirongwa ichi chichashandiswa kumanikidza vashandi kuti vatevere bato riri kutonga sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza 2018. Ngatinzwei hurukuru yataita navamasaraure.
Nyaya yekuti vashandi vehurumende vakuve vemasevhi inyaya yakanaka, asi tambudziko ratiri kuona inyaya yakushandiswa sechombo chekuda kuwedzera kushandisa maresources estate kubatsirira vanhu kuti kana usingandipfigire hauna chauchawana. Tinoti dai masenza yaanga ari ekuti munhu wese awane, hurumende yedu ingadai yakaenda kupublic service yakatora pamapesheni evanhu kuti vanhu nyora tsvakai manyora kuti unoda kupuwa sendi kuti zvonyorwa papesheni pako kuti wawana sendi kwakati. Asi hurumende yedu iri kuratidza kuti zvairi kushandisira masenza ndezvekugadzira sarudzo dzemuna 2018 kwete kuti vanhu vawane masenza.
Makaziviswawo here nezvourongwa uhwu pasati pabuda nechisungo?
Takaziviswa nezvourongwa uhwu tikanyora gwaro rinoratidza vanhu vedu vatura kuti vawane masenzi vakaratidza kuti vanoada tikariendesa. Tikanyorazve gwaro rekutaura kuti zvamuri kuita izvi hazvii zvekuda kuripa macivil servants, ndezvekutsvaga rutsigiro kumacivil servants. Tikanyorazve tichivapa muono wedu ezvinhu zvanga zvafambiswa zvakadai. Chiri kumirira uti tinzwe kuti vatatsira vachitiki.
Saka mune manga matanha muchatora here kupikisa urongwa ihwohwu?
Danho ratiri kunyanyoita hombe nderekuti ivo vadzidzisi, ivo macivil servants, chikuvadzidzisi vaone muono wakanaka wekuti danho iri riri kukumanikidzai kuti muite zvamaa musingadi kuita.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe, Vobert Masaraure, vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Sungano Chisina, vanotungamira sangano reZimbabwe Youth Council. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Sungano.
Mazvita henyu, mukoma Blessing, inofara nekuvapa chirongwa chenyu.
Aiwa, tinotenda nekuti tsika nhasi. Mukoma Sungano, tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamakaparura chekuti vechidiki vakwanise kunge vachitaura zviri nyore vachipangana pfungwa. Chinonzi chirongwa ichi?
Zvakanaka. Sekuziva kwenyu, nyika iri kufambira mberi netechnology. Takaparura chirongwa takabatana neUNICEF chinonzi U-Report. Ichi chirongwa chinoita kuti vechidiki vakwanise kutaura zviri kuitika munharaunda dzavo kuburikidza nekutumira mameseji panharembozha dzavo zvisina mubhadharo, nekuti chirongwa ichi chakatogadzirirwa izvozvo kuti vechidiki havana nzira dzekutumira nadzo mashoko ezviri kuitika munharaunda dzavo. Saka inonzi U-Report, tinovapa mukana kuburikidza nekusenda maSMS paplatform iyoyi yeU-Report, kuburikidza nekusenda kunhamba inoti 33500. Munhu anenge atosvitsa mashoko aanoda kusvitsa zvichibva nekuti munharaunda yako muri kuitika chii.
Mungadzokorore zvakare nhamba iyi kuitira vamwe varenge vasina kunzwa?
Zvakanaka. Zvine paviri, unogona kujoina kana wanga usati wapa paplatform iyi, unongotumira message inoti join, join J-O-I-N, woisa number inoti 33500. Ndo number yekutumira message zako dzeku joina. Kana uine zviriko zvirikuitika kunharaunda yauri, toti for example, inguva yekunaya ino, kwaitika mafloods kana kuti mafashamo kubinga. Unongotumira kuti kuno kubinga kwaitika mafashamo. Ita kuti vana vatadze kuyambuka kubva kuchikoro kwavo kuenda kune kudzimba dzavo, for example, kune vanoyambuka nzizi. Kungotumira mashoko iwayo pa 33500. Aninga atosvika kuitikanzo, tobatsirana kuti shoko iroro riende kuma authorities akasiyana siyana nemuhurumende nemaprivate sector nemadonors edu.
Saka kubva zvamaparura chirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vakafara zvikuru nekuparurwa kwakaita chirongwa ichi cheureport. Micharangana kuti patakachiparura nzira yataishandisa yoga yanga iri yema SMS yatingati anonyorwa panharembozha. Asi kusvika pari zvino, chirongwa ichi chakuendawo paTwitter. Tiri kutarisa kuti chiende paWhatsApp chigoenda pane mamwe masocial networks aripo, asi vechidiki vari kuratidza kuchifarira zvakasimba. Kusvika pari zvino tane vanhu vanopfuura 30,000 vajoina pachirongwa ichochi vechidiki munyika yeZimbabwe. Saka tiri kuona kuti nemafambiro atiri kuita chiri kutambirwa zvakanyanya, nokuti chinopa mukana kune vechidiki kuti vataurewo maonero avo pakupa zvinhu zvinenge zvichiitika kunharaunda dzavo. Uye dzimwe nguva tinochishandisawo yatinoti opinion poll kuti izvo tichida kunzwa kuti kunharaunda zhinji dzenyika kwakamira sei. Tinongotumira mibvunzo yakasiyana siyana tichitowana mhinduro ipapo ipapo yatingati mini survey inokwanisa kutoitwa ipapo paplatform yatiri kutaura nezvayo pasina mubhadharo. Saka chiri kutambirwa zvakanyanya nokuti vechidiki vaakugara vari pamafoni avo.
Ko vari kumaruwa muri kuonawo vachinge varipo here ipo pagungano renyu?
Tinotenda chaizvo. Muchaona kuti mamiriro akaita nharaunda yedu yeZimbabwe, nyika yedu yeZimbabwe, information inofamba zvishoma nezvishoma kuenda kumaruwa. Asi pari zvino tinogona kukuudzai kuti vemumadhorobha ndo vachiri vakawanda pachirongwa ichi, asi takamboita yatinoti outreach. Tikaenda kumaruwa ikoko, vechidiki vakaregista vakawanda. Saka zvakureva izvo kuti pachavo vaakutoita vachiudzana. Saka vari kuchifarira, vari kuchitambira. Asi sezvamunoziva kuti infrastructure yedu yeICT ichiri nematambudziko pano nepapo kusvika kumaruwa chaiko chaiko. Asi pari zvino tinodaira kuti vechidiki vari kumaruwa vari kusvikirwa nechirongwa ichi zvishoma nezvishoma.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachisina, tinofunga kuti vechidiki vazvinzwira. Hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira.
Tatenda mukoma, blessing.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano reZimbabwe Youth Council vasungano Chisina muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, chinobhururuka chinomara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Rimwe sangano rinopa rubatsiro rwechikafu kumaruwa reOxfam riri kuraramisa mhuri dzakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emunyika akabatwa nenzara. Mukuru wesangano iri muZimbabwe vamachinda Marongwe vanoti sangano ravo riri kubatsira vagari munharaunda dzakawanda nekuvapa mari yekuti vatenge chikafu uye kuvapawo chikafu chezvipfuwo zvavo izvo vanoti zvave kuziya nenzara. Svondo rapera, mumwe mukuru musangano reUnited Nations muZimbabwe akazivisa kuti uwandu hwevanhu vanoda chikafu munyika hwakwira kudarika mamiriyoni mashanu panozosvika mwedzi waKurume. Ngatinzwe hurukuro yataita navamarongwe.
Isusu kwatiri kushandira ndikangoti mukarasa mumasvingo mune hondo yakaipa, mukarasa kugokwe, hondo yacho nokumidlands uku, hondo yacho nayakura. Asi matunhu andinoona sanonyanyisa, tikangoti kumasvingo muchibatanidza nematebellan provinces hakuna chakanakawo. Asi tingangoti nyika yose zvayo idambudziko rangobata nyika yose.
Imi sangano renyu reOxfam rubatsiro rupi rwariri kupa iye zvino?
pari zvino tiri kubatsira vanhu neatinoti macash transfer. Macash transfer tinopinda munhu totarisisa kuti vari kunyanya kushandisa ndevapi. Pavari kunyanya kushandisa tinonyanya kuda kuzobatsira zvemadzimai nenyaya dzokuti munoona madzimai anowanzosiyiwa nevarume vatenda kwavanoenda dzimwe nguva vanenge vadziri shirikadzi. Saka ndo vatinoshaya kutarisisa, asi vanhu vatiri kubatsira tiri mudunhu re tingango tiri magutu, tiri mumatopo, tiri mumasvingo rural. Uyezve tiri kutsvaga mari dzokuti tikwanise kubata. Takaita ongororo yatakaona takaona kuti Gokwe South kune dambudziko guru futi rezhara. Saka tinoda tikwanise kupinda muGokwe South nemumuchirumanzi. Asi pari zvino tiri mumadhisitirikiti atoti matatu. Asi mubatsiro watinopa tine nyaya iyoyo yandataura yemacash transfer kuti vakwanise kutenda chokudya. Tozobatsira zvakare nestock feed kuti mombe dzisafe. Tiri kuvabatsira nestock feed. Uyezve tiri kubatsira nekugadzirisa madiktek ndomabatsiro atiri kuita vanhu. Uyezve tiri kubatsira vanhu nembeu kuti vakwanise kutanga kugadzirira kurima. Nokuti uyezve hurumende iri kubatsirawo necommand agriculture yairi kuita. Asi isusu tiri kutaura kwekega ngati kubatsanai tese hurumende nemapoka akazvimirega kuti vanhu vawane chouviri.
Ava vanga vari mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vamachinda Marongwe vari parunare nestudio 7. Muchikamu chedu chechitendero, nhasi chioneso jani westudio 7 abata mufundisi Barbara Basi ava vanga vachishanya kuMalawi.
KuMalawi ndandaenda tine crusade yatanga tiri kuita up north kusoro kweMalawi kugungwa rawo iro rinonzi Lake Malawi. Tatine musangano ikoko tatichiparidza ikoko.
Chii chamungatiudze pamusoro pevanhu vekuMalawi?
Vanhu vekuMalawi vanhu vakasera, vanhu vakadzama kwazvo, vanogamuchira vamwe zvakanaka. Takaona vari vanhu vane rudo. Tingoti tanga tiri nechekumamisha yete ikoko, asi shoko harisati ranyanya kusvika ikoko. Kana ivo vakuru vakuru vacho vanoita vachiteta kugamuchira vanhu kana kuteta kusvitsa shoko muvanhu.
Chii chamungatiudze pamusoro pemadzimai ekuMalawi?
Madzimai vekuMalawi ndakawana vari vanhu vane mwoyo murefu. Asi chimwe chinhu chandakadzidza ndechekuti zvinhu zvinoitwa nevanhu kana vari kunze hazvisizvo zvavanoita kana vari mudzimba dzavo. Hunhu hwavanoita kana vari mudzimba dzavo nehwavanozoratidza kana vaakunze zvakasiyana. Kana vanhu vari kunze uko vanoratidza kunamata kwazvo, kuramba vachingotaura kuti Mwari wakanaka kana chero akadonedza chinhu jeso wakanaka. Asi wozoona kuti ukapinda mukati medzimba dzevanhu vakawanda vandakapinda, vazhinji vari kuvava, vari kurwadziwa, vazhinji vanhu vanogara vachipokota sereki, vane hasha dzakawandisa. Ndakanyanya kuona kuvazhinji vasina kurongeka faniki kunyanyanya vanenge vari vane zvinhanho makereke kana mafundisi acho ekwemanyechidzimai havana kunyanya kurongeka. Saka ivo kana vasina kurongeka, kereke haigoni kurongeka. Zvirevo 31 kuti munhu womudzimai ngaashande, ngaagare mumba makachena. Handina kunatsoona kugona kugadzirisa dzimba dzavo. Ndakaona kunge vanotadza kuutsanana uku, havana utsanana hwakawanda. Chinhu chavari kuda kuti vabatsirwa, asi zvinofanira kutanga kuvakuru vacho, vadiki ava vozoteera.
Vana vemuchechi, kuti kana vachienda kudzimba dzevanhu, chii chavanofanira kuita?
Kana munhu achinga aenda kunoshanya mudzimba dzevanhu, nenyaya yekuti unosvika wosogamuchirwa iwewe wanga usingazivi hunhu hwevanhu vacho varimo, tandingaonyanye kukurudzira isu vazvechifundisi kana tida kudzimba dzevanhu, ngatinge takarongeka. Une zvinhu zvako zvokukwesesa mazino, uine kasipo kako, uine tunhu twako twakadaro daro twakafanana nekuti ngatiti masamba, haunwa akati. Enda uine tumasamba twako kana kutoenda uine tumotushuga twako, nekuti ukasvika ikoko wakusoti chakati handidi chakati handidi, unovaomesera. Saka ini ndingakurudzire vanhu kuti kana uchifamba, famba wakarongeka, uine sipo yako yekugezesa, uine katauru kako, uine zvinhu zvako zvakakwana. Uyezve kana wapinda mudzimba dzavo, unosvika uchifungidzira kuti ndichagamuchirwa ndiri munhu wepamusorosoro, wosvika wozoona wakutodzikisirwa pasi zvimwe kana kutodya chaiko rimwe zuva, haupuhwe zvinhu zvinenguru vanogona tokangana kukutaura kune vamwe kuti ava ndiwenzi wenyu akauya ndimufundisi vakabva kwakati vanogona kuzikanganwa kuti havana kudzidziswa kwakawanda. Usagumbuke kuti wadzivisirwa pasi hauna kuiswa pachinhano chako. Usagumbukezve kuti pamwe nhasi ti hatina kuwana chikafu chawanga pamwe havagoni zvekubika wotopuwa chikafu chisiricho chawajaira iwe ngosvika wongogamuchira sematumirwa unenge waita. Hatiitei vanhu varanda vamwari, tisve vanhu vakasvinika kana tichipinda mudzimba dzevanhu tisaite vekuudza kuti chakati ndechandinofanira kudya, ndinofanira kuti ndigeze nesipo yakadai, ndinofanira kudzora mafuta akadai. Tinoomesera vana vesangano. Vanhu iye zvino munguva yachave vari kushaya. Ngatirege kuenda tichinozviisa pazvinhano zvisiri zvetinokuvadza vanhu. Wotozoona munhu akubuda kereke pamusana pemaitiro hunhu hwedu woizvi kana tapinda mudzimba dzevanhu vauve hune umwari.
Chii chamungadzidzise vana vekereke?
Aiwa vana vekereke, ndinotaiwa inini semunhu wamwari kana ndichinge ndauya. Ndauya ndiri munhu wamwari, handisi mwari. Ndodawo kungopuhwa chinhano changu saamai. Munotondikoka kamuchiziva kuti mune zvekundipa zvacho. Vamwe zvevanoti kana vachinge vakukoka ukasvikako ivo vainazvo vanosazombokupa. Handizivi kuti unenge waamweya wekuti mufundisi wapinda mumba menyu, dzodzo yese yapo pamba pako asinotadza kuzomuchengeta. Dzodzo chinhu chepamusorosoro, kachinhu chinonetsa kuwana. Asi kana chapindwa mumba memunhu, ndine ndichida kuti chichengetwe zvakanaka.
Chioneso Jan weStudio 7 achitaura namufundisi Barbara Basi. Kambo Teresa kubva kuna Simon Chopa Chimbetu tombodzora ndangariro kachiuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti isimbise dzidziso pamusoro pebiometric voter registration. Rimwe sangano revashandi vehurumende reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti vashandi vose vehurumende vanofanirwa kuwaniswa nzvimbo dzekuvakira dzimba kwete kutarisa vari mumasangano anomirira vashandi chete. Vagari vemubulawayo vopembera nemuzinda mutsva wakavhurwa neAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.